Amai Benedict Makumbe, au vanogara musha wemavhuku muHarare, vanoti vakushaya kuti vodine mwana wavo Bridget Mandimutsira, uya nemakore mapfumbamwe ekuberekwa, uya fushirika chiso chake, zvavanoti zvakakonzerwa nechirwere chegomarara remuganda, iro ravanoti rakatadzwa kurapwa muzvipatara zvemuno.
Bridget Mandimutsira ane condition inonzi xeroderma pigmentosa, yakazodevelopa to multiple skin cancers. Pari zvino ane melanoma pazasi peziso rake, yakato afekta ziso rake rekuleft zvokutoti harichatooneki. Melanoma yakadevelopa muna July. Pandakaenda naye kusouth Africa ndakandoshayiwa mari yekuti aitwe scan, nokuti vanachiremba vaitiko havakwanisi kuita operation pasina scan. Pandakazowana mari yescan, chuma yaya yanga yava more aggressive zvokuti yaikura zvisingaiti. Pandakazodzokera naye vachiti vandoita operation, chuma yacho yanga yakurisa zvokuti yanga yaafekta ziso, pati yemhino nenzeve nehuro. Saka ndipo pandakazobva kusouth Africa ikoko ndikadzoka naye kunokumba. Chuma yacho ikaramba ichingokura, ndobva ndamboenda kuPari Renyatwa. Ndanzi ndiwe naye kuti aitwe operation kuPari Renyatwa. Vanachiremba vakati havakwanisi kuita operation yacho, saka zvo ndingori naye kumba. Asi vanachiremba kusouth Africa vakati ndidzoke naye vaite inonzi debulk pachuma yacho kuitira kuti isaramba ichiafekta, nokuti iko zvino yakutodya side remhino. Ziso rakatovharika, tichatombozive kuti ririmo mukati kana kuti harisisi.
Amai Makumbe vanoti vakamboenda nemwana uyu kunorapwa kusouth Africa, asi vave kushaya mari yekudzokera kuti mwana uyu anobviswa nyama iri kukura kumeso kwake.
Vana chiremba vomunomu vari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka, nokungoramba ari mumba asinga expose kuzuva, nokuti condition yake inonzi inokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Vaenderera mberi vachiti vana chiremba vemuno vakati havana chavachakwanisa kuita pamwana uyu, vachiti izvi zvakafanana nekunzi mwana uyu ngaaende zvake anofa.
Vana chiremba vomunomu vari kutoti mwana anofanirwa kugara kumba ari under palliative team vanoona nezve pain management. Ndozvavakataura vana chiremba kuti hapasina imwe option inokwanisa kuti iitwe pana Bridget. Anofanirwa kungogara ari kumba achiwana good food, achiwana pekugara pakanaka, nokungoramba ari mumba asinga expose kuzuva, nokuti condition yake inonzi inokonzerwa nokuti anenge ari exposed kuzuva zvakanyanya.
Mumwe mugari wemabvuku vaPatrick Chidarikire vati dai hurumende ikakwanisa kubatsira vanhu vanorwara nezvirwere zvakadai, sezvo vachiti vamwe vanhu vanenge vave kusema kugara kana kutarisa vanhu vakadai.
Saka ndaita sakuti dei kwakwanika vanhu vanokwanisa kubatsira mwana akadai, either anga mawe wishes kana vhine mapoliticians acho anoti anomirira vanhu, ndivakwanisa kuuya kubatsira mwana uyu abatsirikane arapwe akwanise kufara, because I know kuti akaita zvaakaita izvi vazhinji vanogona kutomusema, vatoda kuswedera padhuze naye. Saka zvinhu zvisingatarisirwi mutsika dziri dzichiva kuti vanhu vakadai vongotariswa. Sehurumende yeZimbabwe dei yakwanisa kuwana zvimwe zvinhu zvingakwanisa kuita kuti pange paine mishonga yemwana akaita seu, nokuti inodhura, mberi kwake pamwe anenge asina kana chainacho. Saka zvaitoda kuti pawanikwe mawewishes akati wandei kunomubatsira mwanasikana.
Amai Makumbe vari kukumbira veruzhinji kuti vavabatsirewo nemari inokwana chiuru chemadhora kuti vanorapisa mwana wavo kusouth Africa, sezvo vana chiremba veko vakati vanokwanisa kuvabatsira.
Vanonditumira mari panhamba dzinoti 0774327867, kana kuti inini ndinogara kumabvuku kuCaledonia. Kana vanenge vachida kundishanyirawo vakasununguka kushanya vachiuya vachizoonawo Bridget.
Zvinonzi vanhu vanorwara nechirwere chakadai vari kungofira mudzimba, sezvo zvipatara zvichinzi zviri kuramba kuti vagare muzvipatara vasina kubatsirwa kwavari kuitwa. Studio 7 haina kukwanisa kutaura negurukota rinoona nezveutano vaDavid Pari Renyatwa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi vamwe vashandi mubazi rehutano vasina kuda kudomwa nemazita vachiti havabvumidzwe kutaura nevatori venhau, vati chiri kunyanya kunetsa ndechekuti hurumende haina mari yekutenga michina inovheneka gomarara remelanoma. Vatiwo hapana vana chiremba munyika vane unyanzvi hwekurapa chirwere chakadai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.